chini chumtanga leje kutizi oro mbono kurasikirwa na washangirai asi chine chariro yokuti washangirai paka batwa nechirwere chekenza vanhu matana vakatora ari kurambwa nevanhu kuti vatende kuti papa nevision yavanga vanayo vachinda kundoshedza vana profesa Washman Muye vachinda kundoshedza vana vaditi vachigara pasi kuti ngatitei MDC Alliance handikungoti vanga vachitaura nezvekuti kwa MDC Alliance vanga vachitaura reunification yomusangano vanga vaenda kune vamwe vavo vakatanga navo MDC kuti varume inini ndakurirwa nezvandakurirwa zvava zvakadiniwo kuti tigare pasi kuti ramangwana isusu tisipo mofamba so saka vana uyosvemuve vana biti vana chamisa nomusangano wemdc kana uchida kurespekta vatsvangirai zvido zvavatsvangirai MDC Alliance haifani kufa inofanira kutova nenew energy inofanira kuva invigorated nokuva nevision ende vanofanira kuva nemweya wokubatana nemweya worudo izvi zvetinozova kuti pane vamwe vane vachiti havadi alliance vane vachingoti kwai ndoda kutungamirainyi aiwa hazvizvo zvangazviita kuvana vatsvangirai
Dr. Shaw, munotiwo neramangwana reMDC Alliance?
Ini ndinobvumirana navari hanya. Nokuti kana tikatarisa ishu yealliance inobva kuna vatsvangirai. Pamwe vaimboiti Big Ten kuti Big Ten haizvari inoramba ichingokwezva vamwe vachingouya muBig Ten. Yesu kana ndida kuti nditaura ndechekuti even tikatarisa mualliance yakakraftiwa inounyanzvi hwokuona kuti even mbambo yacho yaitungamira alliance vatsvangirai vanokwanisa kuzoshayira zvatinoda kuti tikuplesati zvaitika saka mualliance kana ndakateerera zvikuru nokuverengawo chinyorwa zvandakaona chekuti even pashayikwa vatsvangirai pane succession plan yekuti zvekare unotungamira muMDC unoramba achitungamira alliance chazongonetsawo hacho ndeyamado yativhanga yatingangonzvawo anobva kuMDC asi ini ndandifunga kuti vatsvangirai vakasiya vaita mbambo vachamisa vakatohwa kuti vanotungamira alliance uyezve vachamisa vachizoitawo laki yekunational council kutizve navakuikomona vatsvangirai vachizova mutungamiriri ikoko saka ndinoona tichiramba tichienda kumberi ndandifunga kuti vanotungamira MDC dai vatadza kuonera pedo sehozha vaona kumberi mberi kwatinoenda uko kuti alliance yakanaka hatikwanisi kuti tizoputsa chirangano chakasiya chaitwa navatsvangirai
Dr. Ruhanya mungaona here original MDC yabatana mualliance sezvavaita izvozvi mamwe mapato akapindawo mualliance manayo ari anezvenge aine mukana wekurarama mubatanidzwa iwoyo
vanorarama chinhu chikuru chinofanira kuzikanwa nevanhu vezimbabwe nevanhu vemdc avo vari kutaturanawo ndechekuti MDC the political party hachisi chiburial society kana kuti chimwe chipati chemanga manga iyi pati yakarongwa for the past 19 years navatsvangirai vachishanda nevamwe vavo vabiti vawozvemuve vaitokozanikupe vanachamisa navamwe vese vakagara pasi sevanhu vanoda kuti remangwana renyika ringe mberi MDC ine capacity yokuhwina election inouya kana vanhu ava vakaisa musoro pamwe vakauya kuMDC alliance vakabatana
Dr. Joe pane vamwe vanga vachitoramba kudyidzana neMDC alliance vatsvangirai vacho vachiri vapenyu mungazoona here vanhu ivo vachizochinja maonero iwayo vachibatana nevamwe
ini harioni vanhu vachiramba nokuti simbachairo harisi muvatungamiriri vayo vanongoputika-putika samapopukona simba chairo chairo riri mumaprovhinces riri mumawards riri mumadistricts riri mumabranches saka wese anofanira kudzidza chidzidzo chokuti hazvibatsiri kuti iwe uopo zvecurrent of events uwanikwe uchida kuti mvura ichierera ichienda kusouth iwe uda kuenda kunorth zvinonetsa izvozvo saka ini handioni kuti pane vangaramba kana pane vanengaramba ikozvo vangatofungawo kuti influence yavo ingatobatsira saka ini ndinongotaura sezvinotaurwa navari hanya kuti chavakudiwa kuisa musoro ae chese chavakudiwa huzumbimbi ndoga tinoziva kuzano ndoga wakasiya jira pamasese chavakudiwa mukombera pamwe chuma chemuzvikuru vakuru vakagara vataura kuti rume rumwe harikombi churu matendera kurira huva maviri mukadzi umwe chituka ndarayira iko zvino pavakuchida emuufokasa kuti hatingati paradigm shift
Dr. Ruhanya takanzwawo mai mujuru achitaura kurufu rwavatsvangirai kuti vanenge vachipera kupinda mubatanidzwa uyu. Tingaona zvichiitika here kana kuti aingove mashoko pane vanhu?
Aiwa, mabasa anoonekwa muzvito. Parufu rwaashangirai pane vanhu vakataura zvakawanda nokuti kana munhu waenda parufu haukwanisi kundotaura zvinhu zvisina maturo, unotaura nyaya dzokunyaradza vanhu.